mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16/2023 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zeninga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vazhinji vari kunun'una nekumumuzira pamusoro pemutemo unorambidza kuti vanhu vataure zvisina kunaka kana manyepo pamusoro penyika yavo.
Dare resaneti rotarisirwa nhasi kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo kana kuti Criminal Law Codification and Reform Amendment Bill unoomesera vanonzi vanenge vasvibisa zita renyika.
Mutemo wepatriotic bill pamutemo uri kuuya uchikonzeresa kuti paite kumbunyukidzwa kwekodzero, especially kodzero dzokutaura pajekerere kauti hatingati freedom of speech.
Asi vamwe vanorwira kodzero dzevanhu voshora zvikuru mutemo uyu. Nhasi izuva rekurangarira njodzi yekamandama mine iyo yakauraya vashandi mazana mana nemakumi maviri nevanomwe musi wa6/10/1972 kuwange. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamore dzichibva kuno kuWashington DC. Dare reSeneti nhasi riri kutarisirwa kuzeya bhiri rekuvandudza mutemo weCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill muchiswa mutemo iri kunzi nemadunurirwa Patriotic Bill. Mitemo yakanangana nekutongera kugara mujeri kwemakore makumi maviri kana kuti kutongerwa rufu kwevanonzi vanenge vachisvibisa zita renyika nekuti itemerwe zvirango. Bhiri iri rakatodarika kare dare reHouse of Assembly uye rasara kutambirwa nedare reSenate risati rasainwa kuva mutemo nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi mutemo uyu waunza gakava munyika, vamwe vachiti unotyora bumbiro remutemo uye wakanangana nekumbunyikidza vanopikisa. Asi hurumende inoti wakanangana nekuchengetedza zvido zvenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi reZANU PF vamasimba mavaza.
Vazhinji vari kugunun'una nekumumuzira pamusoro pemutemo unorambidza kuti vanhu vataure zvisina kunaka kana manyepo pamusoro penyika yavo kune dzimwe nyika kana kune vashandi vedzimwe nyika kana kune vamiririri vedzimwe nyika. Zvinozokonzera kuti nyika yeZimbabwe igoonekwa nemuono usiriwo kana kuonekwa senyika isiri kutongeka nekuda kwekunyeba kana nhema dzinenge dzakonzera nevanhu.
Asi chinangwa chemutemo uyu ndechei chaizvo? Tiri kuona uri kushorwa zvakanyanya nevanorwira kodzero dzevanhu.
Chiri kurambidzwa nemutemo uyu watingati mutemo unokurudzira kuda nyika yako, Patriotic Bill. Chiri kurudzirwa nemutemo uyu ndechekuti musataure manyepo kune dzimwe nyika pamusoro penyika yenyu.
Saka vana vachabvumidzwe kushoropodza hurumende?
Hausi kurambidza munhu kushoropodza hurumende kana zvinenge zvaitwa nehurumende uri munyika mako. Iri kungotaura zvatagara tichiziva kuti aiwa, musafukure hapwa, chengetedzai nyika yenyu. Mutemo uri kutaura nezvauyu baba mukautarisa muAmerica vanawo inonzi Logan Law. The Patriotic Law iriko munyika nyika dzese. Hakuna kwaunoona munhu wekuAmerica anosoropodza America ari kunze kweAmerica. Hakuna munhu weBritain anotaura zvakaipa pamusoro peBritain kana achinge abuda kunze kweBritain. Munhu anenge aita saizvozvo akadzoka anosungwa kungava kuAmerica mungava muBritain. Saka ndinoda kwaizvozvo uyu mutemo wadzikwa muZimbabwe uchadzikwa nekubvumirwa pauchanyorwa nemutungamiriri wenyika. Mutemo unotikurudzira tese kuti tide nyika yedu tigotaura zvakanaka pamusoro penyika.
Ko vanhu kana vaine zvichemo vanoita sei mataura nezveAmerica asi vanhu vekuAmerica nekunana Britain kwacho vakasununguka kutaura zvavanofunga kungava kuratidzira nekuita zvimwe zvakasiyana siyana. MuZimbabwe zvinenge zvichifamba sei semaoni renyu?
Kana tine zvekuchema nazvo, tine patoda kunongedza pashata kuti ariko matanho atinotora tiri mukati menyika. Hatingaende kun'anga tinoti chiremba woye womba uyauraidira mamhepo kumhuri yangu nekuti handisi kuwirirana nayo. Aiwa, tiri kunzi chakafukidza dzimba matenga igaro ziva kuti natsa kwavabva nekuti kwaunoenda usiku.
Asika vamwe vari kuti mutemo uyu unombunyikidza vanopikisa hurumende.
Vari kuchema chema nekungunguta ava vachiti mutemo waisirwei. Aiwa, vari kuda kungotsvaga mukana wekusoropodza nyika yababa pasina chikonzero. Saka mutemo uyu kana uchinge wazonyorwa wazoiswa chivharo chiya chatingati signature napresident, ndobva unenge wava mutemo.
Gweta vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakarerekera kudivi rezano PF vamasimba amavaza vange vari parunare muBritain naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie kuti tinzwe divi ravo.
Mutemo wePatriotic Bill amutemo uri kuuya uchikonzeresa kuti paite kumbunyukidzwa kwekodzero, especially kodzero dzokutaura pajekerere kauti hatingati freedom of speech. Mutemo uyu mutemo uri kuya panguva isina kunaka, panguva yekuti kutaura especially kucriticize government panyaya dzimwe dzematongero enyika dzinofanira kuva dzichiitwa kuti dzikurudzirwe. But kana tichiona mutemo wakaita se Patriotic Bill uyu uri kunzi uri kudebetwa muSenate nhasi, zvinhu zvinoita kuti paite kusava nevimbo neutungamiri huripo wagara uchinzi unotyora kodzero dzevanhu.
Chii chaizvo chiri kuita kuti vanopikisa vashore mutemo uyu vamasi?
Chinhu chiri kunyanyonetsa muPatriotic Bill iri kana kuti mutemo uri kuuya uchichinja yatinganzi criminal law code, ndechekuti dzimwe mhosva kana kuti mutongo irimo iri kuita senge yagara iripo kudhara, especially kana tichitarisa panyaya yekunzi kana munhu akataura pamusoro penyaya dzemasanctions kana kuti dzimwe nyaya dzechitaurwa kana kuti dzirikunzi planned armed intervention or subversion, mutongo uri kutaurwa imomo mutongo usina kukodzera kuti uve uri mumabhuku emutemo.
Nechikonzero chei?
Nekuti zvimwe zvacho zviri kutyora amoma provisions ari mu constitution yedu. Tichinyatsodzika-dzika nemutemo uyu, pane nyaya inonzi planned armed intervention kana kutaura zveplanned armed intervention. Uyu mutemo uyu unoita kana izvi zvinoita senge zvisiri zvinyuwani.
Nechikonzero chei?
Because tagara tine mutemo wagara uri pamapepa edu wakaita seunonzi wetreason. Izvi zvinhu zvagara zviripo ende zvinotoshamisa kuti panzi pazoita imwe yatingati title yeimwe mhosva yagara irimo mumapepa edu emutemo. Saka zvinhu zvokuti zvinoshamisa kuti sei tichiwinzirwa mutemo munyuwani uchiita senge munyuwani iwo wagara uripo. Tichitarisa zvekare panyaya yekunzi kana munhu akataura nyaya dzemasanctions kana kuti akaatenda meeting inenge ichitaurwa nyaya dzemasanctions, pari kutaurwa kuti munhu anokwanisa kubatwa nemhosva kana zvakadaro. Ende tichitarisa zvekare kuti zvinhu zviri kutaurwa ipapo zvokuti kana munhu akabatwa nemhosva anokwanisa kupuwa mutongo unosanganisira kutorerwa yatingati citizenship kana kuti uZimbabwe wake kuti iwo hausiri muZimbabwe nekuti wabatwa nemhosva yekuti wataura nyaya dzemasanctions.
Izvi zvinorevei semaoni renyu vamasi?
Zvinhu zvinoita sekuti mutemo uyu uri kuzamurirwa kuti kana pangoita chero ani zvake anova ari mumeeting nangwe asina kutaura but presence yake ari mumeeting imomo anokwanisa kubatwa nemhosva. Izvinhu zvinoisa kuti
pasave nechivimbo kuti uyu mutemo uri kuuya uchida kuumbiridza kana tingati societal behavior, but tikona singe uri kutoda kuya uchivhiringidza kodzero dzevanhu.
Gweta vanorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vange vari parunare muTexas muno muAmerica, naBlessing Zulu weStudio 7. Nasi izuva rekurangarira njodzi yekamandama mine kuwange, iyo yakauraya vashandi mazana mana nemakumi maviri nemanomwe, kana kuti 427 musi wa 6 Chikumi 1972, zvichitevera kuputika kwegasi remethane mumugodhi. Kambani yewange Colliery Mine, iyo inosicherechedza zuva iri, inoti gore rino haina chairi kukwanisa kuita nezvikonzero zvaisina kupa. Mutauriri wekambani iyi Muzvare Beauty Mutombe, kumashoko avo kuvatori venhau, vakati vachangogona kubatsira hama neshamwari dzevakafira mutsaona iyi vanoda kuenda kunzvimbo iyi kunoisa maruva. Iyi ndiyo njodzi yemugodhi yakauraya vanhu vakawandisa munhoroondo yenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri wesangano rinomirira vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Javangwe Nomboka, kuti tinzwe maonero avo.
Zuva ranhasi zuva rinotirwadza kwazvo nekutisungurudza sevashandi vemumigodhi. Tinenge tinokuchema nekurangarira magamba edu akashaya musi wa 6 June 1972 nenguva dza 10:25 mangwanani. Magamba iwayo ari 470 akashaya mufiro unorwadza kwazvo neuwandu hwavo mushure mekunge paputika gasi rinonzi methane.
Saka imi muri kutambirana sei nekutadza kucherechedzwa kwezuva iri gore rino?
Wange Colliery nhasi yatirwadza nekuramba kuita zvainosiita makore ose, kurangarira nekubatsiridza kurangarirwa kwemagamba edu sevashandi muri dzevashakabvu nehama neshamwari, tichiuya tichiona pakaradzikwa mamwe magamba edu nhasi uno employer ati kwete. Izvozvo zvinondirangaridza kuti mitemo yedu muZimbabwe haisati yakukoshesa mushandi. Maemployers ari kutora advantage yekuti hurumende haina kutiteerera patakati ngaideclare zuva iri public holiday. Saka employer zviri kwaari kutipa kana kusatipa.
Zvokudzidzisa izvipi izvi vanomboka?
Izvozvo zvinotiratidza chete kuti mitemo iri kugadzirwa, mitemo iri kugadzirwa nehurumende yedu haisi favorable kuvashandi, ino favor my employers. Zvinove zvatisvitsa pachidanho chatinacho, zvinove zvaita kuti utano hwedu sevashandi uve parumana nzombe. Mumamainzi akasiyana siyana vari kushanda panhu pane dhasti, vari kushanda panhu pasina zvapanenge paitwa.
Sei muri kuti imi vashandi vemumigodhi vanopedzisira voshanda panzvimbo dzisina kufanira? Kune mutemo here unochengetedza mushandi pakadai?
Mitemo yacho yekuti employer anenge achikora anofainiswa zvakaomarara yakaflexwa. Saka maemployers haana chinoatadzisa kukata makosi achikompromisa utano hwemushandi. Ndo dambudziko ratinaro rakanyanya zvinotishungurudza sevashandi. Ndinoti kumagamba akatisiya 1972 musi wa 6 June, ndinoti zororai murugare.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano rinomiririra vashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vakurebwa Javangwe Nomboka, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Sangano reCommon Market for East and Southern Africa, COMESA, riri kuita musangano waro wechimakumi maviri nepiri wezvemabhizimusi pasi pedingindira rakanangana nekukurudzira kudyidzana munyaya dzezveupfumi pachikwenenzverwa zvinotengeswa uye zvichiitwa pasingabvisiswe mweya wekufema, kana kuti Economic Integration for a Thriving Commerce Anchored on Green Investment, Value Addition and Tourism. mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe kuti tinzwewo maonero avo.
Maita henyu komesa zvakamirira Common Market for East and Southern Africa zvinoreva mubatanidzwa wenyika dzomuAfrica dzinokwanakidza idzo 21. Saka mubatanidzwa wenyika uyu une total population kurava vanhu vamunyika idzo 21 vanoita 583 million, zvinoita sekuti itori half yeAfrica. Uko zve tikatarisa futi kuti tinoona kuti yakakura zvakadii nyika idzozozo, it's around 12 million square meters. Katikatarisa zve zvinoitwa yatinoti GDP yenyika idzozozo, kureva kuti ufumi hwemwe nyika imwe hwakabatanidzwa inokwanisa kuita iyo kuma United States dollars 805 billion. Katikatarisa futi nezvema exports and imports, komesa inocontribute around 324 billion to trade.
Titsvage kuti musangano uyu wakakosherei mudunhu reAfrica.
Musangano uri kuitwa kuZambia uyo dingindira raro guru nderekuti nechirungu yonzi economic integration for thriving commerce anchored on green investment, value addition and tourism. Zvinoreva kuti vari kuti tida kukoshesa mubatanidzwa uyo wenyika kuti nyika dzidyidzane zvakanaka, zvinoita kuti nyika imwe neimwe iri mukomesa momo inge inodi inoita ufumo hwavo hwuitemberi zvakanaka. Kunyanya yavanoti iyo green investment, zvinenge zvireva kuti vanokwanisa kuzoinvesta kuinvestment iyoyo iri pakutanga kwayo. Value addition vanonyanya kuibatanidza kuitaura chaizvo kana vachitaura nezveminerals kana kuti zvicherwa zvedu, vachitaura futi nezve zvirimwa zvedu, vachiti hazvifani kungotengeswa zvichingobviswa mumuvhu zvobva zvotengeswa, asi kuti ngazvigaiwe, ngazviprosesewe kuitira kuti vanhu vemukomesa vacho vaone mabasa.
Iyo Zimbabwe senyika inowaneiwo zvainonongedzera kuti icho nechocho kumusangano uyu.
Kana ndakatarisa Zimbabwe, takatarisa zvine dingindiro remusangano wekuita kuZambia, ndinoona kuti Zimbabwe inobatsirikana zvakanyanyisa kana ikakoshesa musangano uyu, uye kuti Zimbabwe iwe inokwanisa kuti iwewo pamusangano wakadai panyaya dzakati wandei. Komesa yakatosimbirira nyaya yekuti tinoda kuita yatinoti value addition. Saka ndakatoita value addition, chokutanga ndinga ndichitarisa kana kuti kuagriculture kwedu uku zvatinokurudzirwa nemubatanidzwa wekomesa ndezvekuti tisangotengesa zvinenge tabva mumunda zvakangodaro. Tinofanira kuti kana chedio chibage chaicho hatifanira kutengesa chakangodaro kana zvichiita ngatichigaye. Tachigaya tokwanisa kuzotengesa hwaupfu, ndounonzi processing iyoyo. Kana tikatata even gorosi chairo, tisangotengesa riri gorosi chairo, ngatirigaye, ngatiriprocesse totengesa chava chingwa. Zvingodaro ndozvinokoshwa nekomesa. Ndikatarisa diamond, komesa inoti ngatiangotengesa diamond chingorichera, ngatite yatinoti jewelry manufacturing, tinowana vanokwanisa kuzoitawo mabasa paprocessing ipapo. Zvinoreva kuti ndingachiti vamwe vanowana mabasa munda kana kuti mumining, vamwewana mabasa pamanufacturing kunova kuti panenge pakudi pakugadziriswa zvinhu, vamwewana futi mabasa kupackaging, vamwewozowana mabasa futi kudistribution. Saka izvozvo ndo zvinokurudzirwa kuti kana takuita mubatanidzwa kana sokomesa, tisangotengesa zvinhu semawanirate zvinoita zvibva muvhu, asi kuti ngatenge taita manufacturing.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vange vari parunare kumasvingo neStudio 7. Nezuro rakakwana gore kubva pakashaya gweta raive nemukurumbira zvakanyanya munyika Dr. Alex Magaisa, avo vaive zvakare mudzidzisi wezvemutemo pachikoro chepamusoro cheUniversity of Kent kuBritain. Dr. Magaisa vakashaya nechirwere chemoyo gore rakapera musi wa5 Chikumi kuBritain. Vakamboita chipanga mazano chemutungamiri wehurumende Mushakabvu Morgan Tsvangirai kubva muna 2012 kusvika muna 2013 muhurumende yemubatanidzwa. Vainyora chinyorwa chaiteverwa nevazhinji chepasvondo chaizivikanwa nekuti The Big Saturday Read. Mukuseya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro cheTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza kuti tinzwewo maonero avo.
Maita enyu vazininga, ronda rekusiyiwa navamagaisa richiripo, vende racho tinoriona mazuva akawanda. kunyanya nyanya panoitika zviitiko zvikuru zvenyika nekuti vamagaisa taivazi vaibva vapa pfungwa dzavo dzine udzamu pamusoro pezvinenge zvaitika dzingava nyaya dzamaelection dzingava nyaya dzezvebumbiro remutemo dzingava nyaya dzemhirizhonga dzingava nyaya dzipi zvadzo dzaiitika pane zvemutemo kana zvematongerwo enyika munyika yezimbabwe saka vende ravakasiya vende guru rekuti tiri kutoona kuti panenge pari kushayikwa anogona kuvhara vende irori
ndingatarisewo imi munotarisawo nyaya idzodzi idzi dzinoitika munyika zvamakadzidza imi zviviri zvitatu zvamunoti muchiri makabatawo kubva kuna vamagaisa ndezvipi
ndine zviviri zvitatu zvandakadzidza kuna vamagaisa maererano nemaitiro avaiita basa ndiriwo mune zvematongerwo enyika asi kutaura chokwadi chako chaiko ndo panonzi nevamwe zvoto zvine mazera vamagaisa vakanga vari pamberi pangu panyaya dzekuongorora zvematongerwo enyika nepanyaya dzezvemutemo zvandakadzidza inini ndezvekuti vamagaisa vaiita basa ravo nemazvo ndiri kudaro nekuti kunyange vakanyora zvinyorwa zvavo nanhasi ukazviverenga unonyatsoona kuti aiwa apa munhu akanga akaisa pfungwa dzake pamwe chete zvinova zvinoita kuti panozobuda chinyorwa chiya chinobuda zvakanaka chechipiri ndechekuti vamagaisa vakanga vaine ushingi vakanga vasingatye kuti nyaya ino yazoitwa nemukuru wenyika here kana yaitwa nevapi vamwe vane masoja vaingotaura chokwadi sezvachiri vatiri kuona vamazuva ano vamwe vacho tinoona sekuti pakangoti chisei zvishoma chokwadi chinobva chachinja havachataura chokwadi chaicho chaicho
ndopedzisirawo ndichitarisa kuti isuwo patakanga tichiri zvikomana zvidiki tichikurawo kuzvikoro uku tine zvinyorwa zvataiverengawo zvevamwe vainzi vaiveko kare kare vana dambudzo marechera nevamwe vaitaurwawo vanhasi munoona here vaine mukana wekutora nekudzidza chimwe pazvinyorwa zvakanyorwa navamagaisa
hongu vanhasi vane zvakawanda zvokudzidza pamusoro pezvinyorwa zvainyorwa navamagaisa taiziva kuti waienda kulibrary vamagaisa vaitozivikanwa kulibrary kwasisi vaigaramo vairaramo zvino vaiko zvino ava vechidiki erango basa rako kungoswera pasocial media patiktok nepatwitter ipapo ameno pamwe ndo yaajenereshen yavo pamwe kuti isu hatiinzwisisi asi ndiri kuona sekuti zviri kuvakanganisa kuti vanyatsoita kuda vanyori vane udzamu vakaita sevamambotaura kwekutanga vana vakumbira itsozo vana Mordekai Hamutyinei vana dambudzo marechera vamagaisa vari muchikwata ichocho
nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chetswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vange vari parunhare vari kupretoria kusouth africa tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi pepanhau reherald rine nyaya yekuti komisheni inoona nezvesarudzo yezek kana inoti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete ndivo vakaenda kunoona kuti mazita avo ari mugwaro revavhoti iri here mumwe murimi anova chizvarwa chezimbabwe asi anogara kusouth africa achipfuya mbudzi vantando yengosi ndlovu vakawana mubayiro wechipiri mumakwikwi e2023 royal agriculture society of natal kupietermaritzburg svondo rakapera vanopfuya mbudzi dzinonzi boer goat yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
hey, 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 wana mkoma jonga, wana mkoma jonga kandimire. Ndino kumbira o, ndini filimoni, ndino kumbira o, wedwe. Mundishi zire ode yangui, andiru kutawara panapa. Nijichemo esusu, anawe Zimbabwe wedwe. Nijichemo esusu, tunutambu zika o esusu. Kurumendenga ya ono opulani, ya ye, kutitu nukwansa utora mapepa, tiri kwa tiri kunungu. Wasate kwa ye wanungu, wawata wari kunungu, wana kutuka nzika ye. Tutusha wa maharisa mtamu, zikuzuka kumbati shitoda. Nuzia shakata tuomira, takatu wane mapefo wadi wa mweni. Saka mare kuzoka, tineti shito shao, nunga shitungu wana mare kututi. Uli, nikutu kenda kumbakuwa chona kuno dura, kutuwa kunungu South Africa kwa tiri. Nga watu batireo, ni mapefo haya haya. Yese ni mapasport, wafuna tu watu batireo. Timu ruku jamba zunga tumbo iti.
This time, tuku pezirana, zanipio. Pezirana this time. Kuleri unamso 23, akasi. Zangu tuku pezirana, zanipio. Mai, chera kuzukama, nwichi ruma istara pa Studio 7. Nezunuku wane magandanga, ewa kazi. Aninga waka zruwa mbanji. Sombo dia. Kamji ziva ya tik. Titaka zi, titaka ichaya. Tiripo, chaka chengete za vote, enda tisikutombo baba wa polling station. Chaka ura this time, kachai ziwa wane zanupio. Kaura, kuzota jamu uka, gorilo tope zirano, sana kumapena gorilo. Kuenda, mnanga kwa kuenda this time, kuna izozo, namakala, chamuka, namakala, chafuka this time. Jaira wane zanupio, mbava, ukopo kopo, jese magod, mafia, mchiba, mchita sei, chajamu uka.
Studio, studio, mwri sei, uyu mchinda. We are good Britain and Oro. Another dance is Zampe Funga. We need to change it as a very pirato chingeta. To chingeta if you don't get a virus, eh? To fake a food, to think a new virus. Up a fresh rotan is a raw Panama Pras 50-50 and a bona or no dequa Nema Pras 20-30. Yeah, Munago do dance when got Zampe Funga. We need to change it as a very. Ivuri pia nutaura nezaro ivuri. Pane munhu akamunera kuenda mushopu nevhukotenga. Kuda kuchengeta mari, kuda kuchengeta ivhu zvina basa. Ngataure kwaaswera. Ari ku Britain kuko ari kudya leifa kuko ari kunakirwa kwauta nyedzo kuti chengeta ivhuri. Iye ngauyo Zimbabwe achengeta ivhuri, kwete suti chengeta ivhuri. Zvina basa.
Makadi pa Studio 7 maswera sei. Ini nangu nawo yangu nangana namugwadi. Metafadzo. Ndofunga mogona mungataki umwerano kuna kutaura akanangane bato rezanu PF pane kuisa mugwadi abukuzi mugwadi ninjo ndoda kuda kuputika nehasha nezanotaura kuda kudhuka chaiwo chaiwo shuwa shuwa munhu unototaura doshinga kudoti ha batira variti zvemirishonga iye unyatsowa zvinzi vanhu ari kurohwa kumaruoko nerisangano futi rinoona nezvevanhu unototaura doti rutambira nyau dzemidzonga dzakawanda iye unochingoramba chete ha mugwadi zvimwe zvinhu tasiriaswa tasirias chaiwo chaiwo kana wazamhosa chao yauchanokutongesa mberi kwako ndeye kuramba ha kuramba unoramba wangu ha unomboshinga nekuramba bari paumbacho umboitawo chibvuma uza kuramba kudi kuramba wongoramba kudaiso uchingoramba uchingoramba aiwa aiwa zvindiuda zvimwoitawo chibvuma kuti hauchitenda kuti aiwa sechiwapa akanganisi kuti bato rako hariri dinhiri shoko vose vaunochokota chokuti bato rako hariri zemiri shoko rakaita sei harimbokanganisi rakaita sei chokokati jairireo
mangwana kanakana mukoma juma kandipina mukoma blessing zulu pa Studio 7 vanhu vezanu PF unonakatemoso dzawadzana sekutura zvakanaka vari kurova vanhu mumamusha vachiti ikai mukati dzavavhonera zanupiefu zanupiefu ingaluza tira kurova vanokaurova zanupiefu navachiri kupi vanenge vasikazivi kuti mutungamiriri wavo munangagona unga abva pachigaro kana achinge atoluza watoluza zvo vanenge vachidarova vanhu vona vacho vari papi pacho vanenge vakuiswa mumajenera purezidendi wenoso chamisa vanenge vakutungamirira nyika vakuiswa vanenge vakuiswa mumajere navo vamunangagona vacho vanenge vachida kurova vanhu vari papi vanoiswa mumajere vanofanira kutipa mari dzenyika dzavaidya nezvese zvavaiita zvenyika kuundongwa upfumi wenyika zvinhu mari idzi vakadzichenge Zimbabwe, Vana Mnangako. Vana ziwa kwa disaji ziri wana ufundu siku nge wana wazano PF out. Aneta nge zano PF. Ngati votele President Chamisa. Ngati votele bato rinesha nduko ni wana. Disaji vuma ufundu siku wane wana wazano PF out.
Yambiro, yambiro. Kunewa machechi. Kunewa machechi. Unodari reiko. Amunyari ere. Kana muri mimu no piwa. Azo abu no piwa. Muzati ari siro kuti newa ripasi pe nyuano zipiwa. Nyarai, nyarai. Unyanya we. Ukwa diaveta. Ukwa diaveta. Cheche ya ndino pinda Zati nya ziza mechibuda na pama redi Mechita oro kutino tsikira idi Mechikira idi pa kudini Chicha muno wana Chicha muno wana Zati nya ziza manini Kana maguti ya nezo cheche budai Budai minde kunezo mationgi kwenye nyika Manwe cheche wana batero wano pikiza Kutiraka naka kana kutiraka shata Azimusuwe voti mununupa nukuzi wapo kufotera Wanokuwa David Martini ya ziza
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Dzabva dzatisvitsa kumagumo echirongwa chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo achikupai nhau dzeisu Ndebele.